Achitaura ne Studio 7 parutivi pegungano resangano reZimbabwe Diamond and Allied Mine Workers Union kana kuti ZIDANU. Ratanga nasi muvulawayo munyori mkuru wesangano iri vaJustice Chinema vati kutyorwa kwekodzero dzevashandi kusanganisira kusabhadharwa zvakafanira uko vati kunonyanya kuitwa nevemakambani ekuChina kuri kuitwawo kune dzimwe nyika muAfrica. VaChinema vanovewo mutevedzeri wemunyori weAfrican Federation of Miners vati zvakakosha kuti vashandi vose muchikamu chezvicherwa muAfrica vabatane kurwisa kutorwa kwezvicherwa munyika dzakasiyana-siyana pasina pundutso kuvashandi pamwe neveruzhinji vakatiwo hurumende haifanirwe kuona vashandi sevavengi.
Hatisi kukombita for office yepolitics, tiri kukombita kudumbu. Politics dzedu ndedzedumbu kuti mushandi akatambira anokwanisa kutenga chikafu agodevelopa kumusha kwake, agodevelopa nyika yake.
Musangano weZIDANU uyu uri kupindwawo nevamwe vamiriri vevashandi vemuzvicherwa venyika dzinoti Egypt, Ghana neZambia. Abdul Mumin Pana, vanove munyori mukuru wesangano reGhana Mine Workers Union, vati zviri kuitwa nemakambani ekuChina munyika dzakasiyana-siyana zvakafanana neupambe pfumi hwakaitwa nenyika dzekumadokero.
Kumhanya kuri kuita vekuChina vachiuya kuzotora zvicherwa, urongwa hwavari kuita kwete hwekuda kutora upfumi chete asi kutoda kupamba nyika dzedu sezvakamboitwa nenyika dzekumadokero. Tinofanirwa kuzvisunungura kubva kumaitiro ebhizimisi akadai nekuti haana chaanotibatsira.
Kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo pamwe nemutevedzeri wavo amai Mercy Dina kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi nharembozha dzavo dzange dzisingabatike. Asamai Paula France Ndesomen, munyori mukuru kuChamhembe kweAfrica, werimwe remasangano anomirira vashandi pasi rose reIndustrial Global Union, vaudza musangano uyu kuti vashandi vanofanirwa kungwarira pakutsoropodza makambani ekuChina, vachiti makambani ose makuru epasi rose anosima mari muAfrica kunyanya muzvicherwa anoshanda nenzira dzisiri idzo.
Hatina kuchinja hunhu hwedu hwekudyidzana kwatinoita nenyika dzekumadokero, saka vekuChina vanongouya voitawo zvimwe chete nekuti vanoziva kuti iyi ndiyo nzira yekupinda nayo muAfrica.
Nyika yeChina iri pamberi penhange mutange iri kuitwa pakutsvaga zvicherwa zvakakosha zvakadai selithium, cobalt nezvimwe munyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana. Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaLevit Mugejo vanoti kudyidzana neChina kuri kubatsira nyika.
Ukama hweAfrica neChina ndehwemandorokwati, ndehwepedyo, shamwari yepedyo yeAfrica iChina. China iri kuramba ichiramba ichivaka ukama hwepedyo neAfrica and kunyanya zvikuru neZimbabwe. Isu seZimbabwe tine ukama hwakasimbaradza hwetiri nahwo neChina hwetinoti pachirungu comprehensive strategic partnership. Ukama hwemhando yepamusoro-soro pakati penyika iyi
vatiwo
ndokusaka pari zvino Zimbabwe ichange iri imwe yedzimwe nyika dzichange dziri kuChina pagungano guru reChina nenyika dzekuAfrica. Izvi zvinoitirwa izvo kuti tirambe tichivandudza ukama hwedu kupakara tasvika kumhandomhando yekumusoro-soro.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rakambopomera makambani ezvizvarwa zvekuChina akaita seBikita Minerals neAngen mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Mumiriri wenyika yeChina muZimbabwe vaJuding vanogarawo vachitaura zvimwe chete vachiti havatarisiri kuti makambani kana zvizvarwa zvenyika yekuChina zviri muZimbabwe zvishande nenzira inotyora mitemo yenyika. Vanoti China yaunza munyika mabasa anodarika zana rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana Musengi.